Hongu, tinotenda kuti mabasa ekurwisana nechirwere cheCOVID-19 munyika yedu yeZimbabwe anga achipembedzwa zvikuru nekuda kwekuti tisu tanga tichinzi tiri kutungamirira munyika dzakawanda dzekudunhu redu rino reSADC. Asi tikada kutarisa masvondo mairi matatu adarika, tanga tichiona kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 hwanga huchinyanyokwira zvakanyanyisa.
Saka munoona sei zvaitwa nehurumende izvi?
Isu hedu tinogamuchira matanho atorwa nehurumende ekuedza kuderedza dambudziko ratiri kusangana naro rekuwanda kwechirwere cheCOVID-19. Asi tinoramba zvekare tichikurudzira hurumende kuti matanho akakosha kudaro, matanho anokwanisa kubata nekukanganisawo mararamiro evanhu, sezvo tichiziva kuti veruzhinji muno munyika yeZimbabwe vanorarama nemabasa ekuzvitengesera. Vanhu vazhinji havana kubayirwa zvitupa, vanhu vazhinji havana mari muhombodo kana kuti mumatura ekuti vanokwanisa kurarama kana pachinge patorwa matanho akadaro. Saka zvinenge zvakakosha kuti pasati patorwa matanho akadaro, hurumende dai ichimbotanga yabvunza, yaitawo tsvakurudzo.
Munei muchitarisira kuti vataure nanani apa?
Kune vemabhizimisi, civil society nevemasangano akasiyana-siyana kuti vapihwewo pfungwa dzavo, nevakuru zvekare vanotungamirira mabasa ezveutano.
Sei izvozvo zvakakosha?
Kuitira kuti pfungwa dzatinotora senyika dzinge dziri pfungwa dzinotsinhiridzwa netsvakurudzo yatinoti evidence iya. Anga ari mapositions anotorwa ari scientific, asi tinogamuchirawo kuti hurumende yaona kuti chirwere ichi chakuita mavivi chaiwo. Saka zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti patorwe matanho ekuedza kuderedza dambudziko ratasangana naro iroro rekuwanda kwevanhu vari kubatwa naicho chirwere cheCOVID-19.